Wayani ya ilipo ndio kuti vamugade wakabwa. Vamugade ndio vanga vachinyanyo shushudza vane va nemainvesta. Ndio vanga vakamira mira nenyaya yokuti kana munhu wekunze auya muZimbabwe anofanira kutorerwa 51% osara ne 49%. Ndio pazvakagadziriswa izvozvo zvakakimira shoko guru chose kana kuti kuona kukuru kune vanoda kuuya kuZimbabwe kuti zvinhu zvashanduka. Zvechokwadi kana pasina vamugadi kana mukatarisa imi bumbiro ravachamisa kana nevamunangagwa mukatarisa zveupfumi hwenyika matarisiro avo haana kunyanya kusiyana. Saka vanhu vese nyika dzose pasi rose vava kutidzidzana vangava vanhu vekumabvazuva kune kunana China Russia vari kuvawo vachimanya chaizvo nekuti hapana akakurashikirwa neZimbabwe. Zimbabwe inokosha muAfrica nekuti ine vanhu vakadzidza, ine vanhu vanoda kushanda, ine zvakare zvicherwa nezvirimwa zvakasiyana siyana, ine zvakare climate yakanaka.
Nyika dzinana Russia nana China dzanga dzichiuyawo kuZimbabwe vachiitawo dzimwe hurukuro neutungamiriri. Taakuonawo idzi dzaakuuya iko zvino, vamunoona sekuti vanounza yatingati pundutso iri nani pane nyika dzose idzi ndevapi?
Hapana angabudise pundutso. Anobudisa pundutso chisu mazimbo vanhu vezimbabwe. Ndosaka chinhu chikuru achi havasi vanhu vari kubva kunze. Chinhu chikuru ndisu isu vanhu vezimbabwe kuti tinoruka nyaya yedu seiko. Tikaruka nyaya yedu zvokuti munhu anouya ane unyanzvi hwake kunze odyidzana nemakambani ari muno muZimbabwe togadzirisa kuti munhu iyeye asangoye kuchera chicherwa achichitora kuenda nacho kunze. Saka zvinotoda kuti hurumende inge yakangwarira, inge ichiisa mapolicies anobatsira kuti pave nemaleakages kana kudyidzana kwemakambani ekunze nemakambani ari muno muZimbabwe nechekare kuitira kuti ruzivu ruende zvakare rutekeshere mumakambani ari muZimbabwe.
Kubva pabhava Mugabe taona misangano nehurukuro dzakawanda dzaitwa maringe nezveupfumi hwenyika. Pane here chatati taakugona kunongedzera kuti ichi ndochatobuda munhaurirano nehurukuro dzese dziri kuitwa ichi?
Tiri kuronzwa kuti pane kusainirana kwakasvitwa nevekuchina, nevekurussia necommonwealth development yakati inochatwa 100 million. Tiri kunzwa kuti pane 4.2 billionaire vanenge vava kutanga kungotarisa. Avazhinji vari kumbotanga vatarisa vachigadzirira kuitira kuti kana chinhu chiri pamberi pedu ichi maelections chabva vanhu vanochitanga kumanya. Sekutaura kwandaita pane mapipi ariko nyika dziri kukwidzana, hapana nyika isakusarira mashure. Imi wekuamerica, hurumende yekuamerica iri kutovaka embassy itsva ye$200 million inoratidza kuti vane kuvimba neramangwana reZimbabwe. Saka naizvozvo zviri kuratidza kuti vanhu vaikunze ava vamirira kungoti tikangoti isu tapedza maelections vaona kuti tiri kuenda nekupi, vanenge vasvosvitanga kumhanya manje. Saka naizvozvo iko zvino hapana kunyanya nyanya kusimuka kwaita maprojects, asi kugadzirira kuri kunyanya uita.